inofamba like 1 hour 30 minutes kubva muPretoria. Ndokwa ndikasangana neima, vanhu vari kuti ndakasangana neima kuVictoria Falls. Aiva manyepo, because ndini wacho Isaac Fleet Nyaumba wacho inini wanga ndanga ndina neima pandoshanda panonzi paUkutula Lion Lodge and Conservation. Conservation Center, we do research of our animals there. Ndopa tikasangana neima and then we pay us a visit. Ndopa tikaonana ipapo.
Makanzwa sei kusangana na neima?
It was great. Anambofungirawo kuti ndichasangana neima that very moment, because tangusvikawo kubasa zvimwenzi pari kuya munhu anotamba bhora nemukurumbira. After an hour ndopa vakazotiudza kuti ndineima ari kuya, and then ndakakwanisa kumirawo kuti atanga aita programu yake yaaikwanisa kuita, because akanga achifamba neshumba. Afamba neshumba musango, nemakomana vatinawo pana panofamba neshumba musango. Afamba neshumba akapedza, takazoenda naye akazonotambawo netishumbawo tidikidiki, two months tidikidiki tumalion cubs. Akazobva papo akazonoonawo tine machita futi, tine makarakao, masevo cats, ndopa akazonotambawo futi nemachitas, tine ma-2-year-old cheaters wekuti unokwanisa kuita interaction nawo futi izvozvo. I wish kuzoti maybe rimwe zuva achazondiremembawo, because hey, I was not even expecting kuti foto yandikatora naneima ingaite viral zvakadai, because ndakatomboiuploada paInstagram yangu, and then ndakatozoonawo girlfriend yake yakatozoita repost the same photo riri kutenderero richinzi ndakasangana neima kuVic Falls. Anambosangana neima kuVic Falls, vanhu vava vanonyepa. Ndakasangana neima South Africa.
Asanga ini hurongwa here wekuenda kuVic Falls sekunzwawo kwamakaita?
Ndisingazoziva hangu, because inini chandikakwanisa kuita ndechekuti pandikangotohwawo foto naneima, ndakangoenda kwaari and then I had to ask for a photo and a small video kwaari, and then I had to chat with him not more than a minute, and then but I feel so good, because some vamwe vanhu pasi rose maybe vakutoshuvirawo kuve vari padhuze naneima, but inini hazvina mbonditorawo. Handina kunetsikana kuti ndikwanise kutaura naye, because panga pari pabasa pangu.